This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe. Tiri kutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America uri muWashington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera, nyamavhuvhu 13, 2016. Munotibata pa 909 AM 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Munokwanisawo kutinzwa paindaneti pawebsite yedu inoti www.voashona.com. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Ongororo yakaitwa nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe inoratidza kuti vashandi havasi kutambiriswa mari dzemihoro. Mamwe masangano akazvimirira oga okurudzira SADC kuti ipindire munyaya yeZimbabwe. Ii ndiyo mimwe msoro inao dzedu dzanhasi, dzichiuya kwamuri tibva kuno ku Studio 7 iri muWashington DC. Ongororo yakaitwa nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe kana kuti LIDRES inoratidza kuti vashandi havasi kutambiriswa mari dzemihoro. Sangano iri rinodyidzana nerevashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions. Ongororo iyi inoratidza pachena kuti upfumi hwenyika hwaenda kumawere. Mukuzeya nyaya iyi tabata nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neLIDRES Dr. Prosper Chitambara.
Vemabhizimusi vari kutadza kunge vachibhadhara vashandi. Vamwe vashandi vatore makore akawanda vasiri kubhadharwa. Saka I think idambudziko riripo, and haisingori dambudziko riri kuprivate sector chete, but idambudziko riri even kupublic sector. Muri kuona hurumende iri kutosadharara kuti inge ichikwanisa kubhadhara vasevenzi vayo. Gaidambudziko rafarara pararira ne economy yedu kuti vanhu vanoenda mwedzi nemwedzi even makore vachingouya kubasa but vasiri kubhadharwa. Ndo zvatakaona muongororo yakaitwa.
Saka kurudzirei nyapa ndeye kuti kudi?
Panoda ma reforms, ma institutional reforms, ma political reforms kuti tinge tichiwandudza. Makaona even pari zvino kuti ndakandopa maenzaniso wehurumende kuti vari ku about 90% yemari iri kupinda mumakofa zedu iri kuenda kunobhadhara vashandi. Saka izvozvo hazvisi zvinhu zvinokurudzira kuwandudzika kweupfumi hwenyika. Saka tine tichitarisira kuti tinge tichiexpanda productive base yedu. Kana zvinge zvaitika zvinoita kuti even mari dzinopinda mufiscus dzinowanda. Pari zvino chiri kuita zviri kuita ndezvekuti makambani ari kuvhara mamwe, saka marevenues ehurumende akaderera zvakanyanyisisa. Even in macro environment yedu nyaya dzecost of doing business, cost ekuita business muZimbabwe inge yakatidererewo.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi Dr. Prosper Chitambara vanoshanda nesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe vari parunare muHarare.
Direct from Washington, The Voice of America, VOA.
Chipanga mazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vanoti vachine chivimbo chekuti SADC inogona kubatsira Zimbabwe iyo yavanoti yanangazve kumawere munyaya dzezvematongerwo enyika uye nyaya dzezveupfumi. SADC iri kutarisirwa kuita musangano wayo wesummit kupera kwemwedzi uno. Masangano akazvimirira aya ari kuronga kutumira nhumwa kumusangano uyu. Mukuzeya nyaya iyi tabata vaMabenge.
Kubvira nekubvira, kubvira kubva iveni kana kuti tatobuda muhurumende yembatanzwa 2013, vamugabe vahwina, vachitonzi vamugabe vahwina. kumalawi chaimchako nhume takange tiriko dzakange dziriko zvakare dzimbotaura kuti zvina zvina kufamba zvakanaka izvi 2014 ngoma ndiyo ndiyo 2015 ngoma ndiyo ndiyo 2016 haiko zvine zvimanje yatova pangu pangu hatitomboregi kuti tinge tichinge tichitaura navo yove kusadha tichivaudza kuti imi nyika yamakasiyira panzira iyo tarisai zvayaita manje yave mamvembe zvinoona ikataurai noumwe wenyu saka hatiregi tichange tiriko vanhu vachange variko ngoma ichingoparurwa ivo vachitaurawo yavo nyaya yavamugabe isu savanhu tichitaurawo yedu savanhu kuti tinzwike tese tichatonzwikwa ikoko ivo vanenge vari mukati isu dei tiri panze tichingotaura hatiregi kutaura
asi munoona here paine vamwe vatungamiri vemusadhakumu vane chidokwa dokwa chekugadzirisa zviri kunetsa muzimbabwe kana musadhaki macho imomo tiri kuonaka kuti kana kuzambia uku kunenge kwanga kuine bata murefu bata mupfupi
ndizvo vazulu ndodambudziko riripo iroro rekuti kuzambia kune bata murefu bata mupfupi kumozambiki ngoma ndiyo ndiyo mumatondomo vanhu vari kutenge vachidziri kurira mumatondo imomo tiri kuziva kuti kudemocratic republic of the congo ngoma ndiyo ndiyo kulisutu zvakare iko kuswaziland kwacho ikoko asi zvezimbabwe manje zvinozovanzonge zvine kama kachinhano kanenge kepamberi mbichana mazira andinoita hangu ndisingadomi namazita ndiri kuziva kuti varimo ivo vanototungamirira musadhaki imomo munyika dziri muno musadhaki vari kutoti aish kumutana uyu wadiizve zvakare inotidzosera futi kwatakabva 2013 saka varimo vane zheve dzakatovhurika vakamirira chose kuti vanzwe kuti nyaya iyi yakamira sei uye zvekuti vabetsere kuti pamwe zvinhu zvingange zvichifambawo zvakanaka nharo dzavamugabe ndo dzingatonetsa asi kuti vadi vekubetsera kuti zvinhu zvifambe imo musadhaki vakawanda usingambobviri
Chipangamazano musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaJoy Mabenge vari parunare muJohannesburg, South Africa. Muchirongwa chatinotaura nevari kumaruwa nasi tiri kumutasa Central kumaNicaland uko tiri kuita hurukuro nemiriri wedare reparamende vaTrevor Saruaka veMDCT. Tatanga nekuvabvunza kuti zvinhu zvakamira sei munyaya dzechikafu munharaunda mavo.
Nyaya yechikafu dambudziko vanhu vachiinaro tiri kushota asi tiri kufara zvedu kuti tiri kuuya nehurumende dzesocial warfare nedrug relief vanhu vari kutiwana. Paine dambudziko rekuti vanhu vanofanira kuchivana vacho vachichivana like vesocialwarfare vanofanira kuchivana pasina kuchishandira vakaremara vanorwara nherera nevakwegura munzvimbo zhinji vari kunzi vashandi zvinova zvisiri kuenderana nepolisi yegovernment.
Makasimudza here nyaya iyoyi kudare reparamende kugurukota rinoona nezvemagariro evanhu?
Gurukota resocial services nesocial warfare riri kutsanangura zvakanaka zvinotigutsa isu pamusoro pekuti chikafu chinofambiswa sei. Iyo vanonzwisisa kuti vari vulnerable vanofanira kungowana chikafu asi dambudziko nderekuti havasirivo vari kuzotambidza vanhu chikafu. Zvinhu zvacho zviri kuzoitwa zviri mubazi relocal government raminista Kasuku here vanoshanda nana DA nemasabhuku zvinova zviri kuzonyima voice vashandi wesocial warfare.
Saka kuri kuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka mvura yanaya vanhu vemunharaunda yenyu vanowanzorima chii vanorarama sei?
Kuno kwamutasa chibage ndicho tinonyanya kurima zvakanyanya ndo ine hayo vodine imwe nzvimbo dzakati womei dziri kudhuze nevatinoti kuosborne dam kukuti dai kuri kuti mvura iri kunaya zvakanaka damu riine mvura vamwe vanorarama nekuredza hoe but kutaura vandiri kuita osborne dam yaa less than 30% capacity yayo nekuti yakambenge iine valve ranga rakashata veministry of water vakazotaura navo last month vachiti vakazopedza kuti gadzi saka vaakumirira kuti mvura ikazonaya umwe musi ingatange kuungana asi nekuti gore rapera rina kunaya mvura zhinji nezvemazuva atiri hakusi kunaya riri kuramba richingoderera richingoderera saka upenyu hwavamuriri ikoko kuburiza nedhemu hapana chiri kunyatsofamba. Mumamutasa kare tichitarisa makore apfuura vazhinji vairarama nekushanda mumatimber plantations nekuti kunoita zvakare kusima miti yemaapuranga but nenhau yehondo yeminda mamwe maplantations acho akatorwa akavanhu vakurima magwere maikanange muchirimwa miti zvinova zvinova zvaderedza migana yekurarama kwevanhu. Nyeze tiri kuona mwa mwoni maitikira siri kutifaze kuti Matimba plantations anga asara acho kwazara maChina. Wakutanga kupupura miti midiki biti. Hawachapi mukana kuti miti ikure kuti wazokwanise kupupura ya shikazera. Nyeze hawasi kuita urongwa hwekusima miti kuitira kuti tirambe tichingowana miti for vana vachazoteera makore ane makore anotera.
Mumiriri wedare reparamende vari nenguo ye MDCT kuMutasa Central vaTrevor Saruwaka vari parunare kwaMutasa kwakare.
Doro tadira bazita faza bari bazita faza kana ma ancestors yeah waya waya.
Inini ndinoitwa Shiltoman aka Romeo Anthony the Dance of Fada Makaterra Studio 7.
Waya waya muza waya waya mpanzi hangu andikandira ma waya waya.
Iko zvino tochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye achitipa chirongwa Women's Forum.
Ndino kuchingamidza ine mufaro vateereri muchirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka kunge tiine hurukuro naamai Miriam Sibanda, avo vanoshanda nenhavu yemadzimai. Mai Sibanda, tichitarisa mamirira akaita nyaya yenhabvu yemadzimai munyika, totarisazve zvatakaona zviri kubuda kumaOlympics eRio 2016, zvakamira sei?
Sevanhu vari kunhabvu yemadzimai, tiri kunzwa manyukunyuku kuti vasikana veZimbabwe Mamaiti Warriors vakakwanisawo kuenda kuRio vakanotamba mitambo mitatu iyoyo vakatamba, nyamukwe zvavo vakakundwa. Asi chatiri kufadzwa nacho zvikuru ndechekuti vakaenda vakatamba, uye pamutambo wega wega vakakwanisawo kugohwesa chibodzwa chimwe chete chimwe chete ichocho.
Asi zvii zvipingaidzo makatarisa mamirira akaita nhabvu yemadzimai zvamunofunga kuti vakatarisana nazvo?
Zvipingaidzo zvakawanda. Chekutanga, hakuna utungamiriri huriko hwakatsarukana. Isusu takasarudzwa takangomiswa zvisina tsarukano. Naizvozvo vasikana havasi kukwanisa kutamba nhabvu iya inonzi pachirungu league zviri organized. Pane matimu omashoma akati aiwa nyangwe tiri kunzi tisatambe vari kungotamba. Ndiwo makwanisiro atakaita kuti tiwane vasikana vakati vainge vaine inonzi pachirungu ya competitive game time. Asi vamwe vevasikana vakabva kuRio ikokoko havana matimu kana maclub atingati vari kutambira svondo nesvondo vachitamba muleague. Ndizvo zvimwe zvezvinhu zvataona zvakakanganisa, nekuti vasikana vedu ukatarisa matambiro avo vanga vasiri fit zvekuti kumhanya nezvimwe zvese wainyatsoona kuti vari kusara mumashure. Uyezve urongwa hwekuti vaende kuRio, nekuti hapana utungamiri hwewomen football huripo hwakatsarukana, urongwa wacho hauna kunyatsobuda zvakanaka. I think munongozivawo kuti havana kana kumbowana mafriendly matches.
Tombotarisa nyaya dzerutsigiro, nyaya dzemari dzavanowana vachipiwa pavanoqualify kuti vaende kumitambo yakadai, zvakamira sei muchienzanisa imi nezvinopiwa vakomana vanotambira maWarriors?
Ukatarisa vakomana vanoendeswa kumahotele pamusoro, vanopiwa mari dzemabhazi. Asi vasikana kazhinji kazhinji vanongoendeswa kuZifa Village. Ikoko zvekudya zvacho haunyatsoziva kuti vanenge vachidyei. Dzimweni dzenguva mvura kunenge kusina mvura inodziya.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai amai Miriam Sibanda kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu.
Tinotenda, nazvitai.
Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iko zvinotochienda kuna Jonga Kandemiri achitipa chirongwa upenyu hwedu.
Ndi Ndino kutambira ine mufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anemi muchirongwa ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC. Nasi tiri kutarisa nezvechirongwa changa chichiitwa na Pastor Patrick Philip Mugadza weThe Remnant Church iri kuKariba chekutsanya pamwe nekunamata kwemazuva makumi mana kuti mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro pasi pechirongwa chavo hashtag Mugabe must fall. Muhurukuro yedu tabata Pastor Mugadza kuti tinzwe zvizhinji pamusoro pechirongwa chavo ichi. Tinogamuchirai nemufaro paStudio 7 Pastor Mugadza.
Takenda chikoro.
Tinoona kuti manga mune hurongwa kana chirongwa chamanga muchiita cheMugabe must fall campaign kwemazuva makumi mana. Mungatiudza pamusoro pehurongwa ivo?
Ichokwadi chatine chirongwa ichi kubva musi wa 1 July tikapedza nemusi wa 9 August. Chirongwa ichi chirongwa chiri kutedza kubva December uchitanga gore rapfuura ndichienda kufixfall ndichitaura nyaya yekuti please vamugabe vanhu vemuZimbabwe vatambura. Asi kubva ipapo hapana zvinoratidza kuti pane zvakaitika zvoratidza kuti pane urongwa hwekuti pagadziriswe kunetseka kwavanhu, nokuti kubva ipapo vanhu vazhinji vakava kusimuka nevafundisi vachitaurawo zvekare kuti ei zvinhu hazvione zvakanaka. Asi hapana patakambozonzwa kuti pane vanhu vachedzwa kuti sezvo muchitaura zvamuri kutaura izvi, yatigare pasi taura nakuti chii chiri kuitika, tingabatsirana sei kuti zvinhu zvimire zvakanaka. Saka nodo takabvarona kuti aiwa isu ngatichiendai pakunamata, nokuti Mwari ndo anogona zvinhu zvose. Vakapinda kuti tausinamata kuti Mwari murume wamakatipa uyu tamunamatira makore ese apfuura aya, ndokubva Mwari mamupa upenyu hwakatowanda kusvika makumi emakore avana iwa. Asi makore awanda vava mapa yakaya matoma makore kuti tambudza, asiri makore kuti tigare zvakanaka. Saka infalling hatitooti vave vafe aiwa, inyauri sei vangobva pachigaro neutungamiriri hwavo, nokuti hatichakwanisa zvedu kuramba tiri pasi peutongi hwavo.
Pastor Mugadza, vanhu vangashamisika zvikuru kuti munhu wekereke angatungamira urongwa hwekunamatira mutungamiri wenyika kuti abve pachigaro. Mungatambirwa sei nevanhu imi muchitarisirwa kuti muri wekutonamatira vanhu kuti vange vachigarisana zvakanaka?
Izvozvo tikutaura kuti vanhu vatogata zvakanaka, nokuti vamugambiro kana vachinge vaenda kuchema kuri kuita vanhu kunodzikira pasi.
Toti munamato wenyu wanzwikwa, vamugabe vaenda, ndiani wamunoti apinde achitora chigaro chavamugabe?
Izvazvo hazvisi kwandise dunga munhu nditaure kuti nhingi ngaapinde nhingi ngaapinde. Asi chandingataura ndechokudaisowo kuti dai vatungamiri vemakereke vakwanisa kupuwa mukana kuti vagare pasi vaumbe interim government.
Saka manga muchiita chirongwa ichi muri vanhu vakawanda zvakadii, Pastor Mugadza?
Tiri vashoma shoma zvedu vakandi navo, asi kune vamwe vangu vachiitawo vari kunzvimbo dzavo dzakadii dzakasiyana siyana. Vaingondinyorerawo matsamba vachitiwo tineni mukunamatakwatiri kuita ikoko. Saka ndinobva kuti vanhu vazhinji vakapinda pai mukunamata munamata wedu umwe chete iwoyo.
Aiva vateereri, tasvika kumagumo kwechirongwa chedu uye tinokutendai Pastor Mugadza.
Maita basa zvikuru vaJonga.
Manga makateerera kuna Pastor Philip Patrick Mugadza weThe Remnant Church iri kuKariba muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe watinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Chirongwa ichi munochipiwa neni wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC, ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya. Ndokusiyai mumaoko aBlessing Zulu.
Tinotenda Jonga. Munhau dzemitambo, tombotarisa mitambo yenhabvu iriko mangwana muCastle Premier Soccer League. Dynamos ichatamba neBulawayo City kuRufaro Stadium, uku Highlanders ichitamba neChicken Inn kuBaba Fields. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro inawo zvakare. Ongororo yakaitwa nesangano reLabor and Economic Development Research Institute of Zimbabwe inoratidza kuti vashandi vakawanda havasi kutambiriswa mari dzemihoro. Mamwe masangano akazvimirira oga okurudzira SADC kuti ipindire munyaya yeZimbabwe. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi anokonekai nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dzechirungu.